Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechina kubvumbi 18, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vana veZimbabwe vopemberera makore makumi matatu nemapfumbamwe nyika yawana kuzvitonga kubva kuvachena. Nhengo dzesangano retajamuka sesijikile dzoyambira kuratidzira kukuru dzichinyunyuta nekukwira kwadzinoti kuri kuita mutengo yezvinhu kusanganisira chingwa. United Nations inoti Zimbabwe iri pakati penyika dzakatarisana nedambudziko guru munyaya dzechikafu. Tichakupaiwo zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotumira kuno. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana veZimbabwe matii mana yenyika nhasi vari kupemberera makore makumi matatu nemapfumbamwe nyika yawana kuzvitonga kuzere kubva kuvachena. Dingindira regore rino rinoti Zimbabwe pamakore makumi matatu nemapfumbamwe kutambira kuzvitonga kwematunhu pakatarisirwa mberi kuna 2030. Vamwe vanoti zuva iri rauya panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika munyaya dzezvoupfumi pamwe nezvematongerwo enyika. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF muno muAmerica vaFrank Guni vanoti chakanyanya kukosha ndechekurangarira vana veZimbabwe vakatsakatika vachirwira rusununguko. Ngatinzwei vachitsanangura pamusoro pezuva rekuzvitonga.
Chikuru chatingada kuti vana veZimbabwe varangarire ndechekuti zuva ranhasi iri izuva rekurangarira zvinhu zvingate zviviri kana zvitatu. Chekutanga ndechekuti kune vana veZimbabwe vakatsakatika kurwira rusununguko. Ropa rakadeuka revana veZimbabwe vakazvipira kuenda mumasango kunotrena nekubata gidi, kuitawo vabereki vaibatsira varwiri venyika vakaita kuti nyika yedu isununguke. Saka tikadzokera pandangariro iyoyo, chinhu chakakosha zvikuru. Chechipiri ndechekutiwo kuuya kweZimbabwe itsva kwakabvisa kutonga kweudzvanyiriri kwaiitwa nevachena avo vanga vari vapambepfumi munyika yedu. Nyika yedu yava mumaoko edu isu sevanhu vatema, taakuzvitonga. Chataakutarisira zvino ndechekuti tichitanga kuvandudza upfumi hwenyika kuti zvatakarwira muhondo zvaitarisirwa neavo vakatsakatika mumasango, vamwe vasingazikanwe kuti mapfupa avo ari papi, zvichizadzikiswa vana veZimbabwe vagodyarifa, tichifarira nyika yedu kuti yatavane kuzvitonga kuzere.
Pane vamwe vaguni vari kuti hongu nyika yakawana kuzvitonga kuzere asi haisati yabuda murusununguko rwezveupfumi nokuti vashoma vari kudyarifa yamuri kutaura iyoyi. Munoti
aiwa, ipapo tinowirirana nazvo chaizvo. Munoziya nyika zhinji dzekuru Africa dzakatora rusununguko kubva kuvachena. Zhinji dzacho takawana iya inonzi political independence, kana kuti kuzvitonga kwekuti takwanisa kuzviitira mavhoti tichiisawo vanhu vatema muzvigaro zvehurumende kana zvemabhizinesi nekutonga. Asi economic independence ndo hondo yechipiri yatatarisana nayo isu zvedu muno muZimbabwe. Mutakatanga kutora mindaka tichiti ndo chimurenga chatakarwisa chimwe chechipiri chekuti minda yedu titore. Asi minda iyoyo inoda kushandirwa kuti igotipa pundutso tigowana kudya kwakakwana.
Pane musiyano here wamungatarisirawo gore rino tichitarisawo makore kupembererwa kweindependence pasi peutungamiri hwavamugabe?
Hongu, pane kusiyana kwakati wandei. Chekutanga chatingade kuti vanhu vatarisire ndechekuti hurumende yavako ii hurumende itsva. Ii hurumende iri kuedza kuti munhu wese ari muZimbabweni ane chekutaura uye ane chekuita. Tikadzokera zvekare tichitarisa kunyaya yehondo, muhondo taiva nesirogani kana kuti chirevo chekuti iwe neni tine basa. Saka tatarisana neZimbabwe, hurumende iripo iri kuti iwe neni tine basa kuti tivake nyika yedu tiri pamwe chete. tinotarisira zvikuru chaizvo kuti kunyanya vemapato anopikisana pese pachaungana vana veZimbabwe timbosiya zvekutongwa kwenyika tibatane sevana veZimbabwe ndochekutanga chechipiri muZimbabwe mava nerunyararo nekusunukuka mune zvinhu zvakati wandei vanhu vakwanisa kutaura zvavanoda vanhu vanobvumidzwa kushoropodza hurumende yavo zviri pachena zvinhu zvanga zvisingaitike makore apfuura chimwe chandingadawo zvakadze chekuti Zimbabwe pari zvino yaakutanga kudyidzana nedzimwe nyika dzakawanda wanda chaizvo idzo dzanga dzisingade kana kutaura nesu izvozvo zvinoita kuti pave nehwaro hwekuti upfumi hwedu neramangwana renyika hutangise kuvakika zvakanaka saka tingati pane musiyano unogona kucherechedzeka wekuti kana vanhu vari kumusha vanozviona kuti panenge paakuda kusiyana asi ndinotarisira kuti zvichanyanya kupinda muvanhu kana vanhu vaakuona kuti upfumi hwenyika hwasimuka vana veZimbabwe vaakuwana mabasa vana havachabude munyika vachingoita hwakumu hwako vachitenderera nenyika dzese kunge mweya yetsvina toda kuti vana vagare muZimbabwe vachiita kuti Zimbabwe ibudirire
vanga vari vanongorora zvematengerwo enyika vari nhengo yeZanu PF vaFrank Guni vari parunare muWashington DC muno muAmerica neStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reTajamuka sesijikile rinoti riri kupa hurumende yavaEmerson Mnangagwa mazuva mashomanana ekuti igadzirise zvinhu munyaya dzekukwira kwemitengo yezvinhu zvinodiwa nevanhu zuva nezuva kukundikana kwayo vanhu vanozopinda mumigwagwa neuwandu hwavo izvi zvinotevera kukwira kunonzi kwakaita chingwa kubva pamadhora maviri nemasendi makumi matatu kuenda pamadhora matatu nemasendi makumi mashanu kutanga svondo rino mukuru wesangano iri vapromisi mukwananzi vanoti chinorwadza ndechekuti mitengo yezvinhu zvinodiwa nevanhu nguva dzose iri kukwira asi mihoro inotambirwa nevashandi isina kwairi kuenda Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi ngatinzwei hurukuro yataita navamukwananzi
isusu tiri kuti tiri kupa hurumende nguva yatinoti muchirungu reasonable time yekuti vagadzirise nhamo dzatarisana nevanhu kunyanya nenhamo dzepfuma nhamo dzechikafu nhamo dzemafizi nenhamo dzemari dzakatarisana neruzhinji rweZimbabwe kuti hurumende inofanira kugadzirisa mukurumbidza chaiko nekuti isisu yeTajamuka hatisi kuzovapa mukana wekuramba vachiita zvavari kuita kana nguva yekufema kana vasina kugadzirisa zvinhu izvi mazuva anoteera mashomanene ticharatidzira tichatanga kuratidzira zvikuru usati tichibuditsa vanhu vakawandisa vachipinda mumigwagwa zvatakaona kuna naAlgeria zvatakaona kuna Sudan vanhu pavanoratidzira vachishandisa nzira dzine runyararo mukati asi vachibuda muuwandu hwavo vachiredza simba ravo semacitizens kuti kana takawanda takaungana panzvimbo imwe chete kunyange masoja kunyange mapurisa havana simba kana mukana wekuataka vanhu vakadaro saka tinenge tichibuda takawandisa zvikurusa seruzhinji rwevanhu vemuZimbabwe tichigunununa tichitsutsumwa tichiratidzira kusafara kwedu nemamirira aita zvepfuma munyika nezviwanikwa zvevanhu
mazuva amuri kupa kuhurumende anga wa mazuva mangani ekuti muzotora matanho nekuti mazuva iwayo zvinhu zvine zvichingoramba zvakaoma
zvinhu zvakaoma chose asi kutaura kudai so tiri mushishi kubvunzurudza muvanhu tinoti muchirungu consultation nemobilization saka ndichange ndaine position yekukupindura emhinduro iyoyo I think in the next 2 weeks tapedza kubvunzurudza kwatiri kuita muvanhu kuti mamiriro akaita zvinhu munomaona sei ndava Tajamuka inogara muvanhu iri muvanhu saka vanhu ndo vanotaura kuti aiwa mamiriro akaita zvinhu tinoona sekuti in the next 2 weeks or in the next 3 weeks ngatisatangidzirei kuratidzira saka handikwanisi kuti ndikupei mhinduro yakazara pane ino nguva kunze kwokuudzai kuti imi migarai makagadzirira hurumende ngaizive kuti vanhu vatsutsuma vanhu vagunununa vanhu varongeka vari kurongana vanhu vachirongana murunyararo uyezve vachirongana zviri mumutemo wenyika yeZimbabwe tinoti nechirungu constitution
mambotaura kwekutanga kuti hurumende iyi hamuicherechedze saka munozogopa hurumende yamusingacherechedze nguva yekuti igadzirise zvinhu sei
isisi tiri kuti hurumende iripo haisi pamutemo yakapinda nechisimba kupindwa kwayo kwazadziswa nemasoja anogara akabata pfuti saka ndiyo iripo asi kuvapo kwayo hakusi pamutemo ndava hurumende iyi kubva pakubviswa pakaitwa vamugabe yakaita zvese zvayakaita nechisimba muna 2018 pakaita sarudzo dzatinofungidzira isusu kuti hurumende iripo yavamunangagwa ina kukunda musarudzo yakakundwa nema leaders opposition vanana Nelson Chamisa asi yakaramba iripo nechisimba saka tinozova kuti hongu ndiyo iripo asi pamutemo chaiwo haisiriyo inofara kunge iripo saka zvairipo neizvozvo zvisiri pamutemo zvairi it's okay but isisi tiri kuti hatiicherechedzi asi nechinangwa chekuti iyo ndiyo iripo tichaipa isusu mademands edu kuti kana munozadzidza zvakadai vanhu vanofara kuti varatidzire vanzwisise kutsutsuma kurumuvana
Vanga vari mukuru wesangano reTajamuka sesijikile vapromisi mukwananzi vari parunhare muLondon kuBritain neStudio 7. Zimbabwe ndeimwe yenyika inonzi nesangano reUnited Nations Inyika gumi dzakatarisana nedambudziko guru rekusave nechikafu chakakwana nomwe dzenyika idzi dziri dzemuAfrica. Gwaro rakaburitswa nesangano reUnited Nations rinoona nezvechikafu pamwe nekurima reFood and Agriculture Organization kana kuti FAO rinoti chanyanya kuwedzera kuipa kwezvinhu muZimbabwe kukwira kwemitengo yezvekudya izvo zviri kukanganisawo mhuri dzakawanda kuwana chikafu. Gwaro iri runobata kubva muna kubvumbi kusvika muna chikumi rinoti vanhu mamiriyoni maviri nemazana mapfumbamwe zviuru vakatarisana nenjodzi. Dzimwe nyika dzakatarisana nedambudziko dziri mugwaro iri dziri mugungano neZimbabwe dzinoti Nigeria, Burkina Faso, Haiti, Cameroon, South Sudan, Sudan, Venezuela, Yemen neAfghanistan. Tombotarisa misore nau iruma pepa nau akasiyana siyana. Bepa nau reHerald rine musoro wenau unoti hurumende yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa haivimbe nekutara mitengo yezvinhu naizvozvo iri kukurudzira vemabhizimusi kuti vasangokwidza mitengo zvisina kodzero. Bulawayo 24 inotiwo mutungamiri wenyika vaMnangagwa varambidza vashandi vose vari kubata basa rine chekuita netsaona yecyclone Idai kuti vasaenda pazororo reEaster. Zimwa inoti bhazi rekambani yeTrip Trans raita tsaona makomo ekudzika muna Zambezi usiku wapfuura. Tsaona inonzi nevamwe inotyisa zvikuru. Bhazi iri rinonzi rinofungidzirwa kuti ranga richibva kuulawayo rakananga kuZambia. Zvinotombonzwa zviri kubva kuvateereri veStudio 7 avo vakwanisa kutumira mashoko avo kuno. Mashoko aya haanei neStudio 7 sezvo achiratidza mafungiro evateereri.
Makadini zvenyu vateereri veStudio 7 nemi vanotibikira zvirongwa tinokukwazisai tichiti makadini zvenyu. Ini ndinoitwa baba Igwe ndiri kumvuma. Vamwe vangaona havo sevari kucelebrate independence kunyanya avo vanoluta vachitora zvinhu zvavanhu vachiponda vanhu ndo vangati havo vari kucelebrate independence ivavo vari kudla zvevapfupi nokureba asi kwatiri isu tiri kunonga sosve nomuromo handioni otherwise tingadoti memorial service yenyika yedu yaimbonge yakanaka chatingati we are celebrating the birth of Zimbabwe. Tina chatinonyanya kuona chakakosha pazviri izvozvo.
Magadi vashamari veStudio 7 vana mukomata anonoka. Ndanzwa kusununguka zuva ranhasi ndichinzwa mashoko ataurwa neumwe murwi wehondo, murwi wesununguko vamati vaBernarda. Zvinofadza kwatiri isu vafana vechidoko kana vakuru vakaita seava vachibuda vachitaura kuti zvakaipa zviri kuitwa nehurumende yezano PF vari kuzviona. Takanga tichiti havazvioni. Aiwa zvinofadza kana vachizviona hurumende iripo haina kumira zvakanaka. Vanhu vasina mhosva vaperera majeri, vane mhosva vachifamba nekuti ndive zano PF. Venda zvinosuruvadza kuti munhu ari kutengesa achitsvaka kuzviraramisa mhuri yake awanikwa achisungwa achinzi anodiwa $100. Munhu anotengesa maswits zvakaoma ndatenda hangu zita rangu ndozvitonderai ndiri South Africa kuJoburg paCosmos City ndatenda.
Makadini vekuStudio 7 muri sese vana Jonga. vana Blessing Zulu, tinoti happy, happy independence.
Ini ndinoitwa Farais Dumo kuchipinge. Nyaya yeindependence iri kutorwa nezvayo pese pese naPresident nyika iyi navamunangagwa iyi. Aina ndoni tichiita songe tiri paindependent. We are not anti-independent because kana tisina mabasa ka tisina patinokwanisa kuraramira zvinhu zvichingokwira zvonge zvomashopu. Independent yacho ndeipi? Takatobva muindependent pana Smith tichitopinda mukutozvisungira muutapwa hwavo iwo navamunangagwa iwo. Saka ndinoona sekunge hazvibatsiri kuti vanhu tiende kupemberera zuva iroro because we are not yet independent. Chinonzi nyika yave independent ndechekuti mabasa ari chakata kudzvanyirira hakusina kodzero dzevanhu dzakupraktiswa. Saka izvi zvekuti vanhu ukada kutaura chaunotaura ukada kuita demonstration unofurwa unourayiwa hazvitauri chinhu. We are not yet independent but tori muserious mudzvanyiriro huserious than wanga huripo wevarungu. Varungu vanga vatori nani because vaiti kana date ramakatenderana chari chairo kuhoresa chari chairo irasvika waitohora mari yako. Manje ava mablacks ava vedu ava vana munangagwa avo vane mapurazi vanovashandi kumapurazi kwavo ikokoko vane ma 6 months without pay. Saka hazvishandi tiri munhapwa tiri vatapwa.
Ndinoda kukwasisa kune mese vateereri vestudio 7. Indoitwa Linus Nyongoro nobva ndiri kumanikaland uko kwedu kana ndiri kuzimbabwe. Tiri kuraramirwa tiri muno musouth africa muno munyika yevaridzi yedu nyika takasiya iriko nenyaya yekuti tiri kutsvaga tsvaga kuti tikwanise kusapotawo ari kumusha. Taikumbirisawo hurumende yedu iwe inokwanisa kugadzirisawo panhaurwa yekuti tive tiitawo mari inozvimiririrawo yega. Inova mari yenyika yedu yekuti kana chero tichibuda kuenda kune dzimwe nyika tikwanise kushandisawo mari iyoyo, not kuti tingonzi tinoshandisa US dollar of which US dollar yacho tinenge tichiri abuse. Tokumbiriso ipapo. Ndatenda zvangu vatere.
Tinotenda vateereri vese vakwanisa kutumira mashoko avo kuno kustudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm. Musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations nezuro rakati guta guru reLibya rakaona kurwisana kwakasimba usiku hwemusi wechipiri kubvira pakatanga mauto aGeneral Khalifa Haftar kurwisa kuti atore Tripoli kutanga kwemwedzi uno. Mapepa nao nenepfenyuro zvehurumende zvinoti North Korea yakaedza chombo chehondo chitsva chemhando yepamusorosoro chineve chiitiko chekuratidza unyanzvi hwePyongyang mune zvechiuto. Hurumende yakabatana nemasangano eUnited Nations anotre World Health Organization neUNICEF iri kukurudzira vanhu vekuchipinge nechimanimani kuti vatambire mushonga wekunwa uri kupiwa pachena kuti vadzivirire chirwere chekorera. Mushonga uyu unonwiwa nemunhu ane gore zvichikwira. Mumwe chiremba anoshanda nesangano reWorld Health Organization kana kuti WHO, Dr. Maxwell Rufutse, vanoti vanoda kupa vanhu vanoda kusvika zviuru mazana mashanu mushonga uye muchikamu chekutanga chavaparura. Ngatinzwe hurukuru yavaita na Blessing Zulu Studio 7.
Ichi chirongwa chiri kutungamirwa nebazi reutano Ministry of Health. Ichi supportwa ne mapartners vanogara vachishanda nawo kazhinji kusanganisira iyo WHO, UNICEF, MSF nevamwe vakawanda, WFP iripo. Chirongwa chakaonekwa chakakodzera kuti chiitwe kuma districts edu akanyanya kuaffectwa ne cyclone Idai, that's Manimani ne Chipinge, zvakanangana kudzivirira chirwere chekolera. Tinoona kuti more than 80% kudarika 80% masources of surf water nezvimbudzi zvakadestroywa during the cyclone. Tinoona zvekare cholera iri kuMozambique, inova madistricts 2 aya anoshare border neMozambique. Saka riski tingati riski yekuti cholera ibati mumadistricts aya yakakurisa. Saka hurumende yakaona zvakakodzera kuti dai tabatana nevamwe vana gavhi nevandambotaura navo nezvavo vana WHO, UNICEF, tidzivirire vanhu vedu. Mandipa mukana udaro vaZulu, ndinoda kuti tibva tati kune vakateerera weChimanimani Chipinge, tivakurudzire kuti please torai mushonga uyu wakaongororwa kuti unoshanda uyezve uri safe against kudzivirira chirwere chekolera. Risk iripo yakati kurei.
Asi zvinoreva here kuti kana munhu angomwa mushonga uyu akukwanisa hake kungomwa mvura chero, kana kuti anogona kuzotapurirwa chirwere chekolera nekudaro anofanira kugara akachenjererawo zvakare?
Mushure mekunge tichinge tati mushonga unoshanda, tinoda kuramba tichikurudzira zvekare vanhu vanwe mvura yakachena, yakadziiswa, yakabhoiliswa nemutaro unonyanya kutaurwa, unobhoiliswa kwemaminitsi mangani 30 ichifashaira, ichitritwa zvekare mvura iyoyo nekushagara vachishandisa zvimbudzi, kungoita personal hygiene nekuti mushonga hauzodziviriri zvese zvirwere zvinouya nemumanyoka, unongonangana nekolera chete. Saka tinokurudzira vanhu kuti varambe vachichengetedza utano hwavo kudzivirira iyo ikolera uyezve nekudzivirira mamwe manyoka. Kune vamwe zve vari kuramba vachishanda kuti mvura ivepo yakakwana, yakachena, inonwika, nevamwe vari kushanda kuwedzera zvimbudzi. All those zvinhu zviri kuitwa kuedza kubata kudzivirira dambudziko irori rekolera nezvimwe zvirwere zvemanyoka.
Chiremba vanoshanda nesangano reWorld Health Organization, Dr. Maxwell Rufutse, vari parunare na Blessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, guta reNew York muno muAmerica riri kurwisanawo nechirwere chegurikwiti icho chinonzi chabata vana vasere munzvimbo yeWestchester. Meya veguta iri vaBill de Blasio vanoti chiri kunyanya kunetsa vatendi vechiJudha vasingade kuti vana vavo vabayiwe nhomba kudzivirira chirwere ichi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tanonoka wande weStudio 7 abata vanodzidzisa vana mukoti paShady Grove Hospital mudunhu reMaryland muno muAmerica, muzvari opachiweshe kuti tinzwewo nezvenyaya iyi.
Chirwere chemeasles chinoriti gwirikwiti pachivanhu zvinokonzerwa nevhairas neutachiwana hunonzi vhairas hudikidiki hunotatapuriranwa pakati pevanhu vanenge vaita gwirikwiti.
Chine zera here kana kuti chinongobata munhu wese wese?
Zvinowanzobata vana vadiki, mazera anowanzobatwa negwirikwiti vana vadiki.
Kana munhu ainacho anoziva sei?
Munhu anoita seaita kunge ane kaflu, asi chinonyanya kutaridza measles kamhezi kanoonekera pamiri wemunhu kanenge kakati tsvete nemiri.
Chinotapurirwana here chirwere ichi?
Chirwere chegwirikwiti chinodauriranwa. Chinenge chichida kuitwa kuti vanhu vapiwe immunization, mavaccinations ariko ariko chaizvano anodzivirira vanhu kuti vasaite chirwere ichochi.
Kana munhu ane gwirikwiti mamizuru akasarapiwa nokukurumidza, chii chinoitika apa?
Kana munhu akasarapiwa nekukurumidza, chirwere ichi chinoita macomplications anogona kukuvadza nzeve, chinogona kuita pneumonia, zvakare kuti utachiwana hwacho hunopinda mupfungwa. Zvinokwanisa kukonzeresa kutoti munhu afe. Mwavana vamwe unfortunately vanogona kufa nemacomplications egwirikwiti.
Chinotapuriranwa sei?
Gwirikwiti rinoita sezvatinoita nechikosoro neflu. Ukagara mumba mune munhu ari kukosora negwirikwiti, ari kukosora kana kuhetsura mumhepo ari padhuze newe, anogona munogona kutatapurirana chirwere chacho.
Ko zvino mumadhorobha makuru makaita sokunana New York, kwatiri kunzwa kuti chiri kunetsa, munhu pachake chii chaangaita kuti azvidzivirire chirwere ichi?
Kana munhu achinga akapiwa vaccination, majekiseni anobayiwa vana vadiki kutangira kuma9 months, kana munhu akabayiwa majekiseni ekuvaccinatewa mugwirikwiti, anenge akamiri wake unenge wakagadzira kudhara kuti udziviririke. Saka ndo chinhu chikuru chinokwanisa kutidzivirira kuti tisatatapurirwe. Otherwise tinenge tautofanira kufamba takapfeka maski, kana uri munhu anoziva kuti hauna kubayiwa majekiseni acho wotogara wakapfeka maski, kana uri pane vanhu vakawanda inovhara muromo nemhuno. Zvinova zvinhu zvinonetsa, asi zvinhu zvisinganetse kungobayiwa vaccination yacho.
Munhu anogona kungobayiwa vaccination yacho chero nguva here, kana kuti ine zera rainofanira kuti munhu abayiwe?
Munhu anokwanisa kubayiwa vaccination yemizuzi chero nguva. Pane testi inogona kuitwa kana usingazive kuti wakabayiwa rini, kana kuti wakabayiwa here, toti wamunhu mukuru. Unogona kutorwa ropa rotariswa kuti une mwiri wako wakadziviririka here kubva kumizuzi. Kana usina kudziviririka, unokwanisa kubayiwa jekiseni racho rekudzivirira kunyange wava munhu mukuru. Asi kuvana vadiki, majekiseni aya ekukura vanenge vakapiwa kudhara vaine maschedule avakapiwa ekubayiwa. Asi munhu mukuru unogona kutariswa kuti wakadziviririka here wobayiwa jekiseni racho, hazvinei nezera.
Muzvari wepachiweshe vanodzidzisa vana mukoti paShed Grove Hospital muMaryland muno muAmerica vari parunare naTanonoka Wande weStudio 7. Nzwisa yekambo kekudzora ndangariro Independence kubva kuchikwata Deverangwena Jazz Band. Anokuoneka ine mufaro achiti muve nezuva reIndependence rakanaka. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyamina Gibbs Dube.